ino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa isu zviri kusangana nemadzimai kwapera makore maviri apo takaona vechiuto vachitaura ivo kuti vakange vari kuda kugadzirisa zvinhu munyika uyezve vaida kuti vabvise matsotsi avaiti anga akatenderedza vaiva mutungamiri wenyika panguva iyoyo vaRobert Mugabe. Pane zvasanduka here paupenyu hwemadzimai munyika? Tichange tiri kutaura namai Hilda Nkomo vari kuBritain naamai Linda Masarira Kaingidza vari kuZimbabwe. Totanga nekunzwa kubva kuna amai Hilda Nkomo. Amai Nkomo, mungati pane zvasanduka here pane zviri kutarisana nevanhu munyika pari zvino?
Tisimage hapana chasanduka. Tatomerwa neupenyu. Ndofunga chakanga chingodiwa nemasoja ndechekuti ivo vaitewo take over kubva kuarmy wapi. Ndofunga ndozvavaida. Nokuti zvinotika nyatsocherechedza zviri kuitika munyika. Kwete kuti havasi kuzviona. Vari kuzviona, patitarisai kuti vanhu vatambura sei. Hakuna keshi yezvino mari dzinonzi dzawanikwa murodhi. Mari ingabuda here kuenda kublack market isina vanhu vaiburitsa. Vari mukati imomo.
Semadzimai zvii zvamungati imi zvanyanya kukuremerai zvamungade kuona zvichigadziriswa nehurumende?
Tiri kutishungurudza zvisingaite kuti saka nyika yedu yochiitwa sei. Nokuti taifunga kuti pavaita takeover vachiti vabvisa vaMugabe zvanyanya zvehuori. Hapana munhu akambofunga. Anongoenda kumakotsi dzongotsikwa tikozi dzichiri kumboferefetwa. Saka tiri kutoona kuti nyika yedu hapana kwatiri kuenda. Nokuti vari pamusoro ndovakutikirira vari pasi. Vari pasi makatikirirwa. Kana pasina mumwe munhu azokuzviva iwo. Mutangofirawo ipapo ndokuoma kwaita nyika yedu ikoko. Zvinonyanya kutirwadza ezvine izvi ndechokuti zvipatara zvavharwa. Dzidzo yevana vedu ezvine izvi hapasina. Vana vedu kwakuti hospital, zvikoro zvese zvatopoona kuti hapasisina kana pekutangira upenyu. Ndokufa kwataita nyika yedu nokuti maticha nhasi haachadzidzisa. Havari kufa nenzara, havana mari dzavari kupiwa. Madoctors havana mari dzavari kupiwa. Toya kumanesi ndizvozvo kureva kuti takudzokera here zvana mbuya nehandana kagubiza vakaramba izvozvo kuti iye zvinezvi munhu anonzi woenda kunotsvaga mishonga yechibhoyi kana kuti woita sei vakuenda kumaprofita.
Aiwa, tinotenda chaizvo, muve nezuva rakanaka. Regai timbonzwa kubva kuna amai Linda Masarira Kaingidza vebato reLead vachitaurawo maonero avo pamusoro pezviri kuitika munyika.
Chekutanga chandinoona chakasanduka nyaya yemagariro edu mukati menyika ino. Takatinyanya kutarisa nyaya yefreedom of expression nezvekuyerana kana kushanda kwemapato mukati menyika ino. Ndichitarisawo semunhu aimbunyikidzirwa kodzero dzake kunyanya nenyaya yekutaura zviri mukati memwoyo kana mukati mepfungwa. Nguva yaMugabe zvaityisa fani kuti munhu utaure zvaunenge uchifunga kana zviri mukati memwoyo yako kana kuti kupikisa hurumende iripo. Kwaitika chiitiko ichi makore maviri apfuura, vanhu vari kutaura zvavanoda vakasununguka vari pavari. Tichitarisawo zvakare mainteractions emapolitical parties. Nguva yaya yaMugabe maiona kuti zvoni mapolitical party acho vaitaurawo zvavo but vaitaura vaine kakutya. Mazuva vanhu vakapombonoka kutaura zvavanoda pavadira. Tikatarisa zvakare election yatakaita last year, vonona think paelection period hakuna bato rakasangana kana nekurohwa kana nekuurayirwa vanhu sezvataiona nguva yaMugabe. Ndopositive hombe yandinonyanyoona kuhurumende iyi yavepo vaMugabe vaenda.
Asika, pane vamwe vari kuti upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere. Pane zvamungataura here pamusoro pemamiriro akaita upfumi pari zvino?
Machallenges mazhinji achiripo. Takatarisa maringika noupfumi hwenyika, pachiri nedambudziko guru rinoda kuti rigadziriswe. Takatarisa zvakare uhoro, ungava huri muhurumende, ungava huri mukati mevanhu. Ndopandinoona pasina politika uyo tigore kugadzirisa izvozvo. Kana hurumende iripo isati yagona kugadzirisa nyaya yeuori, handina kwandiri kuona tichienda nekuti tinora ramba chikavira mberi asisi tichidzokera shure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Hilda Nkomo, uyezve naamai Linda Masarira Kaingidza. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.